Mukuru weCivil Aviation Authority of Zimbabwe, vaDavid Chawota, vaudza Studio 7 parunhare kuti ndege iyo inonzi yakasimuka kuGerman nemugovera manheru yakananga kuDurban kuSouth Africa, yakabatwa mushure mekunge yaonekwa ichijuja ropa, zvakapa kuti vashandi vepanhandare yendege yeHarare International Airport vashevedze mapurisa nezuro manheru pakamhara ndege iyi paHarare International Airport. Vachawota vati ndege yekambani yeWestern Global Airlines iyi yakazovhurwa mushure mekuonekwa kweropa iri ndokubva kwawanikwa muine munhu akafa nemari yakawanda yavasina kuda kutaura kuti imari iyi asi iri mari yekusouth Africa. Mumiriri weSouth Africa muZimbabwe vaVusi Mavimbela vaudza Studio 7 parunhare kuti ndege iyi yanga yakatakura zvinhu zvakaudwa nebhanga guru renyika yavo reReserve Bank of South Africa kuGermany asi varamba kutaura kuti mari yanga iri mundege iyi imari iyi. VaMavimbela vati pavanhu vatanhatu vakanga vari mundege iyi pane zvizvarwa zveSouth Africa zviviri. VaMavimbela vati zvizvarwa zveSouth Africa izvi vashandi vebhanga reReserve Bank of South Africa vanga vachifamba nezvinhu zvakaudwa nebhanga iri kubva kuGermany. Mashoko aburitswa nemukuru anoona nezvemari yekunze mubhanga reSouth Africa iri vaPradeep Maharaj anoti munhu akawanikwa akafa mundege iyi vanofungira kuti munhu aida kuyambuka miganhu yenyika zviri kunze kwemutemo angangove akapinda mundege iyi zvisingazivikanwe. VaMaharaj vati bhanga ravo riri kushanda zvakasimba nehurumende yeZimbabwe kuti zvinhu zvavo zvakanga zviri mundege iyi zvisvitswe kwavari. Mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaCrispin Makedenge varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti vanga vakabatikana. Pataenda pamhepo, mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Cherith Charamba vati havasati vave nezvekutaura pamusoro penyaya iyi sezvo vachiti mapurisa achiri kuedza kunzwisisa kuti chii chaizvo chakanyatsoitika. Vamwe vanoona nezvemuchadenga muno avo varamba kutaura mazita avo vati mutyairi wendege iyi akambokumbira kumhara kuMaputo muguta guru reMozambique kuti vawedzere mafuta mundege iyi asi vanoona nezvemuchadenga kuMozambique vakaramba. Hatina kukwanisa kuziva chikonzero chakaita kuti vanoona nezvemuchadenga kuMozambique vakarambirei kuti ndege iyi imhare kuMaputo. Vatataura navo ava vati ndege iyi yakazobvumidzwa kumhara muHarare ichinzi yanga yapera mafuta zvakazoita kuti ipambwe mushure mekunge yaonekwa ichivhinza ropa. Vamwe vari muchipurisa vari pedyo nekuferefetwa kuri kuitwa nyaya iyi vati pavanhu vakasungwa vakanga vari mundege iyi pane zvizvarwa zveAmerica zviviri, zvizvarwa zvePakistan zviviri pamwe nezvizvarwa zveSouth Africa zviviri zvanzi navaMavimbela vashandi vebhanga reReserve Bank of South Africa. Pataenda pamhepo, tanga tisati taziva kuti vasungwa ava vari kupomerwa mhosva ipi asi vaMavimbela vanga vachiti vanhu vakanga vari mundege iyi havana kusungwa asi vari kutaurirana nemapurisa emuno. VaMavimbela avo vati vanga vari panhandare yeHarare International Airport nemapurisa pamwe nevashandi vebazi remuno rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vachifambisa nyaya iyi varamba kutaura zvakawanda vachiti hurumende yemuno ndiyo ichazotaura zvakawanda nezvenyaya iyi. Zvichakadai, mashoko atiri kutambira anoti vamiriri veAmerica, German, South Africa pamwe nePakistan vashevedzwa kumusangano wechimbi-chimbi negurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vasimba rashe mumbengegwi kuti vazeye nyaya iyi. VaMbengegwi varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti vari mumusangano. Mune imwewo nyaya, pane varume vatatu vamiswa pamberi pedare raMajor Street muHarare nhasi vachipomerwa mhosva yekubira Bellarmine Chatunga Mugabe anove mwana wemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe nhare mbozha yake yemhando yeiPhone 6 inokosha madhora churu nemazana mashanu. Vatatu ava avo vanoti Victor Josam, Tendai Makambaire naKelvin Mwandai vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuba vakabhadhariswa zana remadhora pamunhu wega wega nemutongi wedare vavakai chikwekwe kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.